manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 18 2023 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Jason Muvevi uyo ari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu vana nekuuraya vatatu ambomiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi. Nengo dzeTriple C makumi maviri nenhanhatu dzomiswa pamberi pedare nhasi. Zimbabwe yoenderera mberi nemisangano yezveupfumi yeWorld Economic Forum kuDavos kuSwitzerland. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Aimbova mutikitiva weCriminal Investigations Department kana kuti CID vaJason Muvevi avo vari kupomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vanhu vatatu mudunhu reMashonaland East svondo rapera kuwedza vaunzwa kumatare edzimhosva nhasi mushure mekubatwa kwavakaitwa kuMozambique kwavakange vatizira. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vamuvevhi avo vane makore makumi mana nematatu ekuberekwa vaunzwa kudare raMajor Street remuHarare nhasi vakachengetedzwa nemapurisa anga akapakatira zvombo mushure mekubatwa kwavakaitwa kuMozambique kwavainge vatizira. Muchuchisi wenyaya iyi vapadhonidziva vakumbira dare kuti vamuvevhi vamboramba vari mumaoko emapurisa vachiti mapurisa ari kuda kuferefeta zvakadzama nyaya dzekupfuura kwavakaita vanhu vatatu vakafa kuhwedza mudunhu reMashonaland East uye mumwe chete akakuvara zvakaipisisa. Mupurisa ari kuferefeta nyaya idzi vapikisa ichikwazo vati vanoda mazuva matatu ekuchengeta vamuvevhi vachivabatsira mukuferefeta kwavari kuita vachiti vanoda kuenda navo kwavanonzi vakaparira mhosva idzi pamwe nekuvapa mukana wokusaina mapepa emhosva. Gweta ravamuvevhi vaSamson Dzingira vapikisa chikumbiro ichi vachiti dare riendese vamuvevhi kujeri vachiti mapurisa anogona kuvaferefeta vari kujeri ikoko asi mutongi wedare vaDennis Mangosi vabvuma chikumbiro chemapurisa vakavapa mazuva matatu ekuti anga akachengetedza vamuvevhi pamwe nekuenderera mberi nekuferefeta mhosva dzavari kupomerwa. Vamuvevhi vari kupomerwa mhosva yekuuraya vaChrispin Mubvana Kanirusine, mukuru wemapurisa yekamba yeHwedza vaMax Hohove pamwe navamunashe Mujani pamwe nokupfuura mumwe mupurisa Detective Constable Tendai Mugova vakavasiya vakuvara zvakaipisisa. Mushure mekupara mhosva idzi vamuvevhi vakabva vatizira kuMozambique uko kwavakazobatirwa nemuvhuro ndokudzoswa munyika. Mapurisa emunashanda pamwe chete nemapurisa ekuMozambique. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mumiriri webudiriro mudare reparamende vaKosta Machingauta vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita musangano vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga inova mhosva imwe cheteyo iri kupomerwa mumiriri wemukobha mudare reparamende vaAmos Chibaya nedzimwe nhengo makumi maviri neina dzebato iri. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Muchuchisi wenyaya iyi vapadhonidziva vati vari kupikisa kuti vamachingauta vapihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso uye vati nyaya yavamachingauta ibatanidzwe neyemumiriri wemukobha muparamende vaAmos Chibaya nevamwe vavo makumi maviri nevana avo vakasungwa nemugovera pamba pavamachingauta. Asi rimwe remagweta vamachingauta vaWilbert Mandinde vati hapana chikonzero chekuti vamachingauta vagariswe muusungwa vachiti munhu akazvipira kumapurisa mushure mekunge vanzwa kuti vari kutsvagwa nemapurisa. Zvichakadaro mutongi wedare anga achifanira kutura mutongo wekuti mwana mudiki ane makore ari pasi pegumi nemasere asatongwe nevamwe vasungwa ava amai yeukaidzuda vatadza kuya kudare vachinza vasikunzwa zvakanaka zvaita kuti vatadze kutura mutongo uyu gweta riri kumirira mwana uyu muzvare Pamela Musimwa avanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevana The Justice for Children vati havasi kufara kuti mwana uyu ave kutadza kuenda kuchikoro sezvo mutongi anzwa chikumbiro chavo chekuti mwana uyu apihwe mazuva ari mberi ekudzoka kudare vaDennis Mangosi vati nyaya iyi igodzoka kudare mangwana magweta evasungwa ava achema-chema kuna vaMangosi kuti vasungwa vari kuchikorerwa kodzero dzavo sezvo vaswera vachinyimwa chikafu zuva rese vari pamatare uye vamwe vavo vane urwere hwekuti vanoda kutanga vadya vasati vanwa mapiritsi avo magweta aya akumbirawo dare kuti vamwe vasungwa ava vaonekwe nanachiremba vavanoda panguva yavanenge vachiri muusungwa uye vatiwo havasi kufara kuti tsamba dzavanga vanyorera hama dzavo dzabvutwa nevanochengetedza vasungwa zvavati zvinotyora kodzero dzavo vakadzere vati vari kushushikana zvikuru nezvinhu zvakadai pamwe nekunonoka kufamba kuri kuita nyaya mumatare vachiti nguva dzose vari kuswera mumatare vatongi vasingabati nguva dzavanenge vataura vasungwa ava vakasungwa vari pamba pavamachingauta vakapomerwa mhosva yekuita musangano pamba apa vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti pasi pemutemo wemaintenance of peace and order act havasungirwi kutsvaga mvumo kana vasiri kuita musangano neveruzhinji pane imwewo nyaya yanga iri mumatare nhasi kutongwa kwemumiriri wezengeza west muparamende vajob scaler avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga muna chikunguru 2020 kwatadza kuenderera mberi nhasi sezvo mutongi wedare panyaya iyi amai vongai muchuchuti guuriro vati vanga vakabatikana kuti vanzwe nyaya iyi nhasi amai guuriro vati vasikala vagodzoka kudare musi wandira 13 pakatarisirwa kuti nyaya iyi ienderere mberi vasikala vakatarisana neimwe mhosva yekuvhiringidza mafambisiro enyaya mumatare pamwe nekukurudzira mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa imwe nhengo yebato reCCC muzvare Mo Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yezanu PF vapayas jamba mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi kumatare edzimhosva ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Paramende nhasi yatambira gwaro rakanyorwa nekomiti yarakadoma kuongorora gwaro rekutarwa kwemiganhu yematunhu ekuvhota zvakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinova gwaro rekutanga kana kuti preliminary report. Pabvumiranwa nenhengo dzedare reparamende kuti zvakaturwa neinonzi ad hoc committee yaitungamira urongwa uhu zvitambirwe neZEC uye gwaro iri raendeswa riri kutarisirwa kuendeswa kumutungamiri wenyika Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauri wedare reparamende vaJacob Mudenda vati mazuva maviri ekuzeya gwaro re-ad hoc committee on the analysis of the preliminary delimitation report aratidza kuwirirana pakati penhengo dzese dzeparamende nekudaro dzatambira gwaro iri.
There's unanimity in terms of the substance of the ad hoc committee report.
Pane kuwirirana pamusoro pezviri muripoti yeAd hoc committee.
Vati zvakataurwa nezuro mudare reSenate neNational Assembly zvichapinzwa mugwaro iri iro richasvitswa kumutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti varisvitse kuZEC. Sachigaro weAd hoc committee vapupuraito gare pive ZANU PF vachimirira Gutu South vaudza Studio 7 kuti vafara kuti gwaro iri ratambirwa.
Zvakabuda zvakawanda, even mienzaniso mizhinji yatava tisingazivi patanga tichinyora ripoti isusu yakazobuda nekuti mumwe nomumwe wanga kutaura kwaanogara nekwaanoziva zvakaitika ikoko. Tanga tichitoshamisikawo nezvimwe zvatava tisina kunge takawana muripoti zvanga zvobuda kubva mukati memaonorable member.
Izvi zvatsinirwa nemuvavatevedzeri vemutungamiri weCCC vatendai biti vachimirira Harare East.
1619 yeconstitution inotaura kuti paramendi ine simba rinokunda remunhu wese muno munyika neorganization yese. Saka paramendi ine oversight over the final report ichaproduswa neZimbabwe Election Commission. So paramendi ine kodzero yekuti kune ZEC makaterera here zvatakakunzwai. Hongu constitution inoti ZEC ine final say, but the parliament iri pamusoro peZEC, so parliament still has that right of considering whether its concerns and issues have been listened to.
Vanotungamira nhengo dzeMDC muNational Assembly zvakare vachimirira dunhu reHarare, amai Paulina Mpariwa, vati vanotsigira danho ratorwa neparamende vachiti ZEC inofanira kuita sarudzo pajekerere.
Nokuti maelections munyika yeZimbabwe agara anogona kungwe atimboramba achiramba achinetsa, hatiri kutanga kuti tiende kumaelections tine chinhu chatiritofikisana nacho kare.
Mumiriri weNorton vatemba muliswa avo vakazvimirira vanoti zvichitevera kutadza basa pavanoti kwakaitwa neZEC nekufamba kwaita nguva kuti sarudzo dziitwe, veruzhinji vanofanira kupiwa mukana wekuvhota kuti sarudzo dzoenderera mberi here kana kuti kwete pareferendum.
Saka inini ndinoona kuti referendum is now the way forward, nekuti iyo parliament yakatadzawo, ZEC ikatadzawo, hapana akagona. Saka chiendai kuvanhu vane simba, iyo iyi referendum inenge yauda kuitwa manje. Referendum ndiyo inopa simba kuti president vanzwe kune vanhu kuti maelections aenda mberi here. Kune nyaya dzeCovid futi dzakataurwa dzisina kunge dzakagadzirirwa kuti dzakafamba sei. Zvinokanganisa urongwa hwenyika panyaya dzemari nezvakadaro.
Asi vabiti vati sarudzo dzinofanira kuitwa pagadziriswa zvese zvinodiwa.
Asi kusarudzo handei, ZEC yagadzira zvakashata zvataurwa nemakurukota eparamendi. ZEC yogadzirawo zvimwe zvisiri muripoti umu zvinoita kuti maelections edu asanga ari free and fair, kurohwa kwevanhu, kusungwa kwevanhu, nyaya dzemumhepo dzekuti hatina free and fair media and so forth. So izvozvo zvakare zvinofanira kugadzirwa. Zvatakanyora mugwaro redu rekuti reprepare.
Kurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vati gwaro ratambirwa neparamende richaindiswa kumutungamiri wenyika. VaMunangagwa vanotarisirwa kutambira gwaro iri mangwana. Zvikuru zvakabuda muongororo yakaitwa neparamende inyaya yekuti ZEC haina kutevedza gwaro remutemo pamwe nekushandisa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu kana kuti National Census payakatara miganhu inotarisirwa kushandiswa musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vamwe vana muzvina bhizimisi munyika kunyanya kumaruwa vanonzi vari kuramba kutambira madhora emunyika vachida mari yekunze chete kunyanya yekuAmerica pamwe nemaranzi ekuSouth Africa, izvo zviri kuita kuti vakawanda vatadze kutenga chikafu muzvitoro. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekubhigita vasitagonyaunda vanoti kuzvitoro zvekwamukanga nekwagava madhora emunyika haasi kutambirwa.
Pane dambudziko rikiitika hombe rinova rekuti RTGS ini yava kurambwa haichashandi mumashops iwayo. Tikacherechedza mashops ari kwana gava, tikacherechedza mashops pana odzi, tikacherechedza mashops ari kuna nachedutu, kwese uko mazhinji vacho haichashandi RTGS.
Mutungamiri wesangano revanotengeserana zvinhu Record Federation of Zimbabwe Retailers vaTenford Mutasho vati dambudziko iri rakanyanya muzvitoro zvidiki pamwe nevanotengesa mumigwagwa.
Asi kurudziro ndeyekuti mari yose ichiri legal tender, saka naizvozvo sevezvitoro tinosungirwa kuti tirambe tichitambira mari iyoyo nekuti mari ichiri mari iri pamutemo. Vanogadzira zvinhu vachizotengesa kune vezvitoro vakawanda vacho ndo vamwe vanenge vachiramba mari yemuno muZimbabwe.
Vamwe vakaita sava Emmanuel Mudzikiri vekumvuri vanoti izvi zviri kushungurudza vagari vekumaruwa kunyanya sezvo vamwe vasina mari yekunze iri kudiwa.
Kuti tiwane mari yekuzve kwenyika yakaita semaUS kana maranzi, zvinhu zvakatotiomera kuti tizviwane, nekuti kuti tiwane zvinhu izvozvo unge tatotumigwa nevana kubva kuna naHarare, ende kana patitawana maRTGS atowana kuno kundo atokwanisa kutenga nawo, asi muzvitoro vanomaramba.
Mukuru webasa musangano unoona nezvekodzero dzevatengi reConsumer Council of Zimbabwe, amai Rosemary Mpofu vati nyaya yekuramba kwemari munyika yatekeshera nyika yose.
Isu seConsumer Council of Zimbabwe patinofamba tichiongorora tiri kuona kuti zvechokwadi vamwe vanhu vanongoda kubhadharwa neUS dollar kana kuti nerandi kana nepula euro, vanhu vakutoda euro kudarika Zimbabwe dollar, nekuti semutengi munhu wese ane kodzero yekushandisa mari yose yakatenderwa mubasket of multi currency. Takatenderwa kuti tishandise mari dzose Zimbabwe dollar riri kutanga.
Mumwe muzvinabhizimusi ane chitoro panyika Growth Point chinonzi Rancho Supermarket vaJohn Panduki vanoti vari kuomerwa nekuti vanohodhesa vari kuda kuti vabhadhare nemari yekunze.
Patrikuenda kumahostelers vari kuramba maRTGS saka zvakuratidza kuti isu tirigamusire RTGS nokuti watinonohodha harisi kushanda. Ya, takutongoita zvokumanikidzwa nehurumende but chokwadi chiripo ndechekuti RTGS harisi kushanda muno kumahostelers.
Pamutemo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nagavhuna weRBZ Dr John Mangudya vanoti mari yose yemunyika neyekunze dzinofanira kushandiswa zviri pamutemo. Vamangudya vakaudza Studio 7 muhurukuru yatikamboita navo kuti chinangwa cheZimbabwe ndechekuti ishandise mari yayo chete asi vachiti zvinogona kutora makore mashanu. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakaita samuzvinafundo Steve Hank vanova nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vanoti zvinonetsa kuti kana nyika yamboshandisa mari yekunze idzokere kune yayo. Vanotiwo izvi hazvisati zvamboitika munhoroondo yenyika dzepasi rose. Vanoona nezveupfumi vakazvimirira masvingo vaPardon Chuma vanoti kushaya simba kwemari yemunyika ndiko kunova kuti vanhu vade kushandisa mari yekunze zvakanyanyisa.
Saka kudonha kuri kuita mari yedu kuri kufosa kuti mapurize ezvinhu akwire. At the same time USD against RTGS riri kukwira every day, almost every day. Saka mabusiness people mashops haachabvuma haachada, haakuda kutengesa zvinhu zvavo nemari ine value. Mari inochengeteka, mari inotenga, iyi mari haichatengi RTGS.
Asi kunyange dhora remunyika riri kurambwa nevamwe, vamangudya vakaudza bibanhau reStandard kuti vanhu vari kushandisa mari dzose uye chinangwa chehurumende chiri chekuti pashandiswe mari yenyika chete. Ndakamira Studio 7 matsvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Musangano World Economic Forum uri kuenderera mberi kuSwitzerland pachikurukurwa nezvematano ekugadzirisa nyaya dzezveupfumi pasi rino. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr. Frederick Shaver, ndivo vari kutungamira chikwata cheZimbabwe kumusangano uyu. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika ranyora padandemutande raro reTwitter kuti vaShaver vaita musangano nhasi negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kuSwitzerland vaIgnazio Cassis. VaShaver vati musangano uyu vange vakanangana nekusimbaradza ukama pakati peZimbabwe neSwitzerland. Switzerland imwe nyika iri kubatsira Zimbabwe zvikuru munyaya dzezvekudya nezvimwe. Mamwe makurukota ari kumusangano uyu anosanganisira gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza. Musangano wegore rino wakanangana nekukurudzira kudyidzana munyika dzine muono wakasiyana kana kuti cooperation in a fragmented world. Zimbabwe inoti iri kushandisa musangano uyu kutsvaga vekudyidzana navo mukusimudzira magariro evanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara.
Musangano weDavos unganidza vatungamiri venyika dzakasiyana-siyana uyewo zvakare vatungamiri vemabhizimusi pasi rino rese nevamwewo zvakare vane mari kunge vachiinvesta munyika dzakasiyana-siyana vanenge vachizeya nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuafekta global economy dzinosanganisira nyaya dzecrisis iriko kuukraine nerussia nyayawo dzakaita sekukwira kwakuchiita zvinhu pasi rino rese maglobal inflationary pressures. Saka kunopa nyika dzese infect kana kuti vangu vachishambadza in opportunities e investment ekuita zvemabhizimusi munyika idzodzo. Saka zvinokosha kunyika dzakaita sana Zimbabwe dzichiri kusimukira uye dzinoda investment or direct investment even ma capital inflows kuti vangu vachienda ikoko nekushareo maexperience nedzimwe nyika in terms of kudeal and kana kuaddressa some of my challenges are kufacea the global economy.
Ndezvipi zvinofanira kugadziriswa neZimbabwe kuti iwanewo ichiwana vangauye vachizodyara mari dzavo imo muZimbabwe kubva kumusangano uyu?
Senyika tinofanira kunge tichigadzirisa doing business environment yetu nelive makakoka mainvestors as long as environment on the ground isiri conducive. Hawakwanisi kungochuya. Saka mainvestors ese ano ngachida kuisa mainvestments awo mu environment iri stable politically, economically. Uyo investment ine roro kwanza ngwa maximize return on investment. Saka challenge iripo senyika ndekuti tirambe chi improve doing business environment. Tidile niya instability, high inflation. Inflation iri pamusoro zvakanyanya saka zvino discourage investment izvozvo. Hakuna investor anoda kuisa mari mu environment ine inflation iri pamusoro zvakanyanya seyatinayo. Saka ndomamwe machallenge aripo atinofanira kunge tichikurumidza kuti tiaddress.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Prosper Chitambara vachitaura vari parunhare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nevasere vanonzi vafa muUkraine nhasi kusanganisira gurukota rezvemukati menyika iyi vaDenis Monasakri nevamwe vakuru vakuru vehurumende mushure mekunge chikopokopo change chakavatakura chadonha pedyo neguta guru renyika iyi reKiev. Hapana ari kuziva kuti chii chakonzera kuti chikopokopo ichi chidonhe, uye mutungamiri wenyika iyi vaVolodymyr Zelensky vati hurumende yavo iri kuferefeta nyaya iyi. Mumiriri weUnited Nations munyika iyi Amai Denise Brown vanoti kufa kwevanhu ava kunosuvisa zvikuru. Vabata maoko mhuri yeUkraine. Zvichakadaro, nyika dziri mugungano reNATO dzinoti dzave kupa Ukraine zvimwe zvombo zvemhando yepamusoro-soro zvekuzvidzivirira kuhondo neRussia. Muzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House uri kushorwa nevamwe zvikuru mushure mekunge kwaonekwa zvakare mamwe mapepa anofanira kugara akavanzwa matura ehurumende kana kuti classified documents kumba kwemutungamiri wenyika vaJoe Biden kuDelaware. Aka ndike chitatu mapepa akadai achiwanikwa uye akatorwa navaBiden mushure mekusiya basa semutedzeri wemutungamiri wenyika. VaBiden vatori kuferefetwa kuti mapepa aya akasvika sei kumba kwavo. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu naReverend Lloyd Nyarota vekereke yeUnited Methodist Church avo vari muguta rinonzi Manning riri mudunhu reAlberta kuCanada. Sezvatakataura svondo rapera, Reverend Nyarota avo vakaberekerwa kuSt Thomas Mavhezha kunyazura asi vakazoenda kuCanada muna 2015 vanoti vari kuita zvakawanda zvekubatsira nharaunda yavanobva kubhadharira vana mari dzechikoro nezvimwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Pakuine challenge kuFairfield panochengetwa nherera, I raised the funds through my birthday dzikaenda through FOSA organization ino supporta Fairfield kuti matambudziko anga ari kuitika ikoko areruke zviri nani.
Imari yamakaunganidza paurongwa ihwohwo?
It was about 5,000 that was raised nevanhu. Instead yekuti wandipe zvipo zvebirthday, ndakati vape kuFairfield Children's Home through FOSA.
Ndeapiwo mamwe mabasa amuri kuita?
Tine wamu wakomana wakange wari kushupika kuti todini tuda kuita wa maprojects tika facilitator tikawapawo from few resources zedu maloni ekuti watange maprojects ekuzviriritira ne wamwe here and there wanhu wanenge wari kurwara wachida kubatsirwa mahospital bills kuchipatara wamwe wanotinyorera matsamba wachitsvaga kuti tiri kutsvagawo mascholarship evana tinongoedzawo paine watinoziva mune mamwe maschools nemauniversities ari muno mucanada neari kuunited states saka mabasa atinoramba tichingoita tichiedza kusimudzira kumusha hatikanganwi tinofanana neuya murume wemubhaibhori anonzi Nehemaya anoti anogara mazuva ese achibvunza kuti kuri sei kumusha
imi munoendawo here kumusha
ndinogara ndichienda kumusha kairi katatu pagore ndinoenda kumusha nekuti ndine tumombiwo turiko twandinochengeta tokuedza kubatsira nekusimudza simudza upenyu nekuzobatsirawo vamwe vanenge vari munharaunda tinongoramba tichibatsirana zvakasiyana siyana kungoedza vakuru vakati anenge atsunya arwa kubatsirana kusimudzira nyika yekwedu
matambudziko apiwo amungati muri kusangana nawo ikoko
vakandemiri matambudziko haaperi muupenyu mune zvinoitika kunyanyanyanya isu tinogara kure kwakadai nekudiaspora tinoona matambudziko ekuti tinenge tichida kuitawo zvinhu kumusha uko asi kuti zvirongeke nekuisa mari dzacho panzvimbo zvinhu zvinonetsa iko zvino ndaita matambudziko kanokwana kuita kairi kana katatu kekuti unosiya mari kumusha waronga kuti pane zvaunenge woda kuita iri mumabhangi umu then pawakuda kuzoita chinhu chiya wombonzwa kuti mari iya tatakasiya ari maus dollars yozonzi yamabhondi wakuda kuita chinhu chanzi chakudiwa maus dollars mari iya yanga iri kuma1000 something us dollars wakunzi ya1000 bhondi chaakudiwa chiri kuma1000 us 1000 bhondi iya yaakunzi idhora yusee saka zvinhu zvinotidzosera kumashure zvakanyanyisa
shoko ramungasiyira vateereri vangadai vakateerera pane ino nguva
shoko ranungade kusiyira vana vezimbabwe vari kunze kwenyika nderekuti hama dzangu kuzimbabwe ndokumusha kwedu ndokunyika yedu so zvakanaka kuti nguva dzese tirambe tichisimudza kumusha tichiita zviro zvinoita kuti kumusha kwedu kubudirire kune vari muutano kune vanoitawo zvemainjiniya kune mapazi akasiyana siyana vanoita zvakasiyana siyana vane ruzivo rwakasiyana siyana ruzivo irworo ruzivo rwatichada kuzouya narwo kumusha
avo vanga vari Reverend Lloyd Nyarota vekereke yeUnited Methodist Church vachitaura vari parunare kuManning mudunhu reAlberta kuCanada naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nezvizvarwa reZimbabwe zviri kunze kwenyika cheDiaspora Forum na 8 p.m. nasi. Tiri kutarisa nyaya yemagwaro eZimbabwe Exemption Permit ayo osvika kumagumo kuSouth Africa. Asi vamwe veSouth Africa vari kuti vana vezvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvisina magwaro havafanire kutenderwa kuramba vachienda kuchikoro kunyange hazvo hurumende nemutemo uchiti vana ava vakasununguka kuramba vachidzidza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure nawo zvakare. Jason Muvevi, uyo ari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu vana nekuuraya vatatu, ambomiswa pamberi pedare muHarare nhasi. Nhengo dzeTripleC 26 dzomiswa pamberi pedare muHarare. Zimbabwe yoenderera mberi nemisangano yezveupfumi kuWorld Economic Forum kuDavos, Switzerland. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.